Komiti yaita msangano wepadande mutande nhasi mangwanani ichishandisa Zoom kuti inzwe kubva kune veruzhinji. Sachigaro wekomiti inoona nezvebudget vaClemence Chiduwa vanova mumiriri weZaka South mudare reparamende vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kuunganidza veruzhinji sezvo pasina nguva.
Tione kuti makomiti akasarudzwa titlet saka pata patakasarudzwa kuti tane makomiti nepanofanira kupresentwa budget papa sina time yokuti tikwanise kuita mafysical visit saka hatina kuzoita mafysical consultation.
Vachiduwa vati vafadzwa nepfungwa dzanga dzichipiwa nhasi vachiti vachange vachinzwa upfungwa dzevanhu kuburikidza nezvirongwa zvichaitwa panhepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation, Radio Zimbabwe neNational FM nhasi manheru. Asi mugari wemuHarare amai Otilia Chikandira vashora nzira dziri kushandiswa nekomiti kutsvaga pfungwa dzeveruzhinji vachiti vakawanda havana zvikwanisiro zvekuenda pamadande mutande kana kufonera kunhepfenyuro.
Kadai watongofambira vanhu munharaunda wounganidza vanhu vanhu votaura zviri pamwoyo pavo wachipa zvichemo zvavo panguva iyoyo kwete zveonline izvi washoma vamwe vana mafoni acho anoenda online vamwe data rinonetsa nekuoma kwakaita upenyu ndingawane mari yokutenga data tichitadza kutengera vana chingwa hazviiti.
Izvi zvatsigirwawo navainnocent dzengwe avo vatione kuda kweurombo huri munyika zvange zviri nani kuti dai komiti yakwanisawo kuenda kumisha inogara veruzhinji.
Panhau yekuita budget online maconsultation online anoomera vanhu vakawanda because hatisi tese tinenge tine mafoni anoita kuti ashade online hatisi tese tinenge tine mari dzokutenga mabundles zvokuti tikwanise nge tichitaura natinzwana nenguva. Saka izvi tokumbira kuti dai zvichigoneka mamps vachiuyawo maconstituents vachiunganidza vanhu vanhu vachibvunzwa izvozvo vachitaura zvavanenge vachitarisira kuti zvavanodawo pabhajeti redu.
Gwaro rinoratidza waro webhajeti ra2024 kana kuti 2024 National Budget Strategy Paper rinoratidza kuti hurumende iri kutarisira bhajeti rematrillion makumi matatu nematatu nerimwe chete kana kuti 33.1 trillion ari madhora emunyika. Gwaro irinotiwo hurumende ichaita zvirongwa zvokuti vane mabasa akakosha munyika vasaramba vachienda kune dzimwe nyika kuona kuti vashandi vehurumende vanenge vachishanda sei pamwe nekuona kuti hurumende hairasikirwi nemari pakutenga zvinodiwa nehurumende. Bazi rezvemari rinozivisa mari inenge yapiwa kumapasa akasiyana siyana ehurumende munambudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.